ngomswa 15 December, so ngomswa 10 December. Kwafaka nanitra eo 92, pakakwara nanitra eo 333, pakaitatao nanitra eo 1285. Atatagore rapera, pangwa imechete eo, pakafaka nanitra 72, pakakwara nanitra 327, pakaitatao nanitra eo 1226.
Chini chanyanya kukonzera tsaona dzauraya vanhu vakawanda gore rino tichienzanisa negore rapera.
Tsaona dzataona panguva ine zvirova kuti ndisari dzotakura veruzhinji dzairo kuti mapakusesi vekuru hatina kunyanyouraya vanhu vakawanda. Vanhu vazhinji vakafa pavanhu 92 vatataurava. Imotikari dzatinoti maprivate cars kana kuti mafamily cars zvinoratidza kuti vanhu vanenge zvichida kuovhateka pasingafaniri kuovhateka. Vanhu vanoda kufamba vakatsika laini repakati ratoti senda lane. Vanhu vanoita encroach yatoti kuita encroach yaya lomu yeimwe motikari iri kuuya kuzovabondera neimwe motikari. So zvinoratidza kuti vatyairi vanofanira kunyatsoongorora matyairi avanoita motikari dzavo nekuti ndivo vari kuurayisa vanhu, ndivo vari kukwazisa vanhu pamugwagwa.
Takanzwawo muchitaura nyaya yekuti muchange muchishandisa mabrutalizer munguva iyo yezororo. Zvinhu zvakabatsira here kudzikisa matsaona iwayo?
Pari zvimwe zvatina nyaya dzakawanda dzatingatisidzi vanhu vanotyaira vakadhakwa. Sezvowo zororo risati rapera tichaona parinopera zvii zvakamira sei. Chazviri kungoratidza iko zvinei zvinongoratidza chete kuti vamwe vatyaira havagoni kufamba mumigwagwa. Ndiwo chokwadi chiripo, vamwe vatyaira havagoni kana kunangisa motikari dzacho mumigwagwa. Munotoshaya kuti munhu anofamba achitsika matame mumugwagwa sei, munhu anofamba achitsika rimwe laini reimwe motikari riri kuuya sei. Saka ndozvimwe zvozvataura kuti vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotikari.
Manga muchipawo here dzidziso vari mumigwagwa sedanho rekuti vanga vachiziva paawareness apa?
Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neVeministry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo tiri kushanda navo. Saka munhu wese anochekete nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motikari zvakanaka. Nekuti ndo nyaya hombe iyo yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motikari zvakanaka. Uyezve kana iri motikari yemhuri ngaive motikari yemhuri. Kuti vanotora motikari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motikari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu. Toona yakatakura vanhu gumi zvoita kuti pakaita tsaona vanhu vakuware vafe. Saka ndozvimwe zvataona izvozvo izvo pazororo irori.